Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutochwa zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Mutungamiri wesangano remigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, anowanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vapambwa mambakwedza kumba kwavo kwavanogara kuMeborine muHarare vakarohwa nekutochwa zvakaipisiswa pamwe nekubayiwa nejikiseni risingazivikani kuti nderei vasati vasiya vakandwa kuChriston Bank kumuganho weHarare neMazowe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vangadziore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza nekavhidhiyo kadikidiki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda paFacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadziore, avo vanovakanzura weward 16 muHarare, vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaMP takuza Ngadziore nezuro, anova munin'ina wangu kuMeborine, vakasvika ngwanamwana vaanogara naye ipapo, zvakatidokona vatakudzwa Ngadziore ane chikwereti kubhengi. So makusenisei ndobva afonera mota yayo yekumutora kuseriso, abuda nekuseri, asikatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area, paada kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavangadziore, imwe nhengo yebato reCCC vaAmos Shibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weCCC vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu takudzwa Ngadziore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo, vakabata maAK-47 vakavakidhinepa, vakavaponda, vakavarova, vakavazvindikita, vakavatocha, vakasiya vakura hembe ndokuvakanda kumazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vafarai marapira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kweva mapato anopikisa munyika.
Chatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira kuti mavhidhiyo tautwenhema vachinyepa kuti vatogwa vaabdaktiwa, tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. Tisezanupiefu hatizvitendi kuti pano maabduction akadaro ari kumboitika, asi mapurisa ngaangoita basa ravo, ngaateerere nyaya idzi kusvika kumagumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavangadziore. Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vati kupambwa kwavangadziore kunoradza kusagadzikana kuriko munyika mushure nesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kufamba zvakanaka.
Akazvidzikana muchinge maabva kuita sarudzo sezvatakaita izvi. Munotarisira kuti musure mesarudzo vanhu vanotanga kubatana. Munga muri mapolitical parties vanhu vanenge vakadivide vane maprimaries. Kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashorawo kupambwa kwavangadziore. Vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushayanya nevanhu.
Bepanhau repadandemutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadziore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakasi kekutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadziore. Mwedzi wapera imwe nhengo yetriple C uye vaimbove mumiririri wemabhuku Tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kukubayiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo retriple C dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vakapambwawo muna 2020 vakashungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa3 Zvita 2008 muzvare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrake Takawira navaPascal Gonzo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti varipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa24 Zvita 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Vatiwo vanenge vachitadza basa vadzingwe mumakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center wakokerwa nebazi rezvekutongwa kumatunhu senzira yekuti mutungamiri wenyika vasangane nevemakanzuru makumi mapfumbamwe nemaviri ari munyika. VaMnangagwa vati havasi kufara namanyamamire nerongo ari kumakanzuru vachiti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya dzemafambisirwo emabasa anofanirwa kuitwa nemakanzuro aya.
Handinga zvibvumire kuti nyika yedu itwe kunge makare kare svina ichingoerera mumigwagwa zvichiunza zvirwere zvakadai sekolera netyphoid. Mabasa ekanzuro anofanirwa kukosheswa. Tinofanirwa kusimudzira kurwisa chirwere chekolera kune dzimwe nzvimbo munyika yedu.
Vatiwo makanzuro hadzisi nzvimbo dzekuti vakasarudzwa pamwe nevashandi vawane pekuba nepekuitira uori vachiti vese vachaita izvi vachapinda parumana nzombe. Vatiwo makanzuro ese anofanirwa kuita gwara rinoratidza mafambiro aachaita senzira yekuzadzisa chiga chehurumende chekuti Zimbabwe ive yasimudzira upfumi hwayo muna 2030. VaMnangagwa vati budiriro iyi inoonekwa nemigwagwa nezvivakwa zvakanaka pamwe nemabasa emakanzuro. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichawedzera mari dzichapiwa pasi pekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution funds. Vakabvumawo kuti mari dzinenge dzatarwa kuti dzipiwe matunhu hadzisi idzo dzavanozopiwa vachiti vachataura negurukota rinoona nezvemari vamtuli ncube kuti zvigadziriswe. Vatiwo havadi kuti makanzuro aite zvematongerwo enyika kumakanzuro asi kuzadzikisa muono wehurumende wevision 2030 uyo vati ndomuono wezanpf sezvo riri iro bato riri kutonga. Mutungamiriri wezimbabwe local government association vagai mutasa vabvuma kuti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe kupedza utsvina munyika.
Zvatinoda isu zvekuti tipe maservices ane kodzero seo kuma local authorities muZimbabwe. Nyaya yechina zvakaita mutaundi mukuti china iringoraswa pese pese zvichakonzera makorera nemana typhoid and so forth ngazvipere.
Munyori mukuru muHeben Councils Association of Zimbabwe vaLivson Mutekede vaudza Studio 7 kuti misangano yakakosha vachiti nyika yese iri kutarisira kusimukira kwemabasa emakanzuru asi vati zvinoda mari yakawanda.
Zvinoda capital expenditure yakati wandei kuti tivandudze maguta edu ese. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinangoitwa overnight asi zvinototora national government pamwe chete nelocal government kuti tinge tinokwanisa kuvandudza maguta edu.
Tovafara kuti mutungamiri wenyika abata nyaya kunonoka kana kusapohwa mari yakakwana kwemakanzuru pamari yebudiriro yematunhu. Vakati tarisiro yavo kuti zvigadziriswe kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo.
Maloka authorities anozowana disbursement devolution gore rakutonopera.
Musangano uyu waitwa panguva yechirwere chekorera chaputika zvakare munyika uye uwandu hwevanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi hwava pazana nemakumi maviri nevashanu. Bazi rezveutano rinoti nezuro chete vanhu makumi mapfumba mwene vashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Egypt nasi yavhura mugano wayo weRafah uri pakati payo neGaza ichibvumidza vanhu kuyambuka kekutanga kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas, ichibvumidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvanga zvakavharirwa muGaza nekuda kwehondo iyi kuti zvibude zvichipinda muEgypt. Hurumende yeAmerica yakataura kuti chikwata cheHamas ndechematororo. Zvimwe zvizvarwa zvePalestine zvanga zvine mvumo yekuti zvibude munyika iyi zvichitiza hondo zvabvumidzwawo kupinda muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo 1,400. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna.
Ndingati tiri kufara nekuti vaya vakakuvara vanokwanisa kuwana nzira yekubuda danger iko kuPalestine zviri kuitika izvino. Asi hatisi kufara nekuti zvatava tichishuvira ndezvekuti paite ceasefire varege kuita invasion yavari kuida kuita ground invasion. Chatachida kuona zvikuru iceasefire kuti vanhu vagare pasi vataurirane tiwane solution iri permanent kune dambudziko ririko. Saka zvekuvhura bhodha tingati it's a temporary solution zviri nani pane zviri kuitika.
Tinoona kuti pari zvino pane masangano ari kukurudzira nyaya yamataura iyi, nyaya yekuti pave nenhaurirano uyezve pave nerunyararo. Munoona zvichizoitika izvi here kana kuti zvii zvinofanira kuitika kuti izviitike?
Runyararo zvese zviri mumaoko eIsrael. Ndo vari kukontrola narrative, vari kukontrola kuti zvichaitika riini zverunyararo. Ndo vari kutsigirwa neAmerica nevamwewo vari kuvabatsira vana Britain. Saka zviri mumaoko avo, saka taatishura kuti vakasike kugara pasi paita runyararo.
Munoona hondo iyi iri pakati peIsrael neHamas inokanganisa sei zvinhu zviri kuitikawo pasi rose nenyika yeZimbabwe? Pane effect yamunoona here ichizoitika?
Pane maeffect akasiyana-siyana atiri kuona. Chatiri kutya chekutanga ndechekuti vakaramba vachiendera mberi hatizivi kuti nyika dzakakomberera iyo Israel dzichaita sei, nekuti nadzo dziri papressure especially dzine maarab nemamuslim vana Iran vana Turkey tiri kunzwa vachitaura. Egypt yacho futi nayo kuti zvikaramba zvichindira mberi navo havana mashuwa kuti vachapindawo muhondo iyoyo. Saka ndo chekutanga. Chepiri, tiri kutya kuti dzimwe nyika dzikapinda muhondo iyoyo zvinogona kukanganisa matengeserwo nemabudiro emafuta. Toona mutengo wemafuta uchikwira kuruzhinji rwose pasi pano. Ndo chinhu chatiri kutya. Chetatu, tichitya kuti hatizivi kuti zvichapera sei, sezvo nyaya yaane nguva yakareba ichingoendera mberi. Kumagumo kwacho hazvisi kuzikanwa kuti zvichapera sei. Masolution angaambo akataurwa kudhara ekuti vagarisane rutivi nerutivi hazvisina mashuwa kuti zvichaitikwanisa kuitika here, nekuti zvavanyanyoendera mberi nehondo iyi.
Semaonero enyu, pane zvingaitwa here panguva iyo hondo iyi iri kuenderera mberi kuti vaviri ava Israel neHamas vawanikwe vachizotaurirana kuti hondo iyi ipere?
Titori dambudzo munyaya iyoyi nekuti deta tiri vanhu vane balance vanoita zviri fair, taikwanisa kugarisa madivi maviri aya nyaya yavo ipere. Asi tinopinda takatsigira rimwe divi zvokonzera kuti nyaya irambe ichiendera mberi. Pane problem somewhere inofanira kugadzirwa neanalysis yatiri kuita.
Vanga vari vanoongorora zvematengero enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
The Voice of America.
National Prosecuting Authority of Zimbabwe inoti mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, awanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu kana kuti 6 kgs. Rushwaya, uyo ari kutongwa neAnti-Corruption Court kudare reHigh Court muHarare, akabatwa muna 2020 aine goridhe iri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport achida kuburitsa goridhe rinokosha US$333,042. Goridhe iri rinonzi airiburitsa munyika achienda naro kuDubai. Rushwaya aiswa muusungwa akamirira kupiwa mutongo wake uyo uchapiwa musi wa10 mwedzi uno.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti kunyuka kwezvirwere, kuchaya chikafu chinovaka muviri pamwe nezvirwere zvisingatapuriranwe zviri kukwira muSudan iyo ine hondo, izvo zvaisa munjodzi mamiriyoni evanhu vakatiza misha yavo nekuda kwekupararira kwekurwisana. Kubva zvatanga kurwisana musi wakubvumbi 15, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million vasara vasina pekugara muSudan. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakakurudzira dare reparamende remuAmerica iro riri kuramba richiita mukaha kuti ritumire rubatsiro rukuru kuIsrael neUkraine. Nengo dzedare reHouse of Representatives dzebato reRepublican Party dziri kuronga kuwanisa mari inoita US$14.3 billion serubatsiro kuIsrael, vachidimura mari inopiwa boka remitero reInternal Revenue Services vasiri kupa rubatsiro kuUkraine. Hurumende inoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vechidiki havafaniri kuona sekuti kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika ndizvo zvingapedza nhunha dzavari kusangana nadzo. Asi vechidiki vakawanda vanoti izvi hazvisi kuzovamisa kutsvaga kurarama kuri nani kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mashoko ayataurwa negurukota rezvevechidiki vatino machakaire pavaita musangano nevatore venhau nhasi muHarare wekupemberera zuva revechidiki vemuAfrica kana kuti Africa Youth Day.
Tiri kurwadziwa zvakanyanyisisa tikaona vana vedu neruzivo rwavainarwo rwakanyanyisisa vachibuda munyika yavo yakanaka ichipikirwa vachienda kunoexhibita kana kuti kunoratidzira zvipo zvavainazvo kunyika dzekunze. Naizvozvo ndiri kupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika ino inovakwa nesu tese vechidiki ende isu tisuvere vayo nguva inotevera.
Vamachakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki, uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusoro-soro, pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane hurongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki, asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende, tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti uparidzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anonetsa kugamuchira uye kuatevedzera.
Chekutanga ndechekuti zvakabva naminista zvine musoro zvine kana zvichinge nyika ichinge yakagadzikana nekuti chiita kuti vechidiki vabude muno munyika izvezvi inyaya yekushaya mabasa, inyaya yekushaya chekuita. Hawana mabhizinesi ekuita, hawana chekuminga yekuti vakwanise kurima. So changosara chete kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda. Zvatabva naminista zvinomeka sensi kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti mayouth ange achiwana maempowerment projects aga achiwana mukwezi kunge achiita anowakwa chouviri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu, mumwe wechidiki ane bhizimusi rekutengesa muHarare, anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa Vision 2030 yakataurwa naPresident, kushanda pamwe chete as mayouth and it coming up with better projects, kuvaka nyika yedu is a better solution than eloping to USA. Why am I saying so? Izvezvizvi, if you need to go to USA, mutsvaga COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, wopinda munomu, wotanga kutengesa, wotanga kudai, 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 I think you'd be a better person than going to USA. Kunana USA, ma rentals, zvese, the cost of living is very, very expensive. Pane munomu Zimbabwe.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwatakaita, even if you look at my scenarios, if I graduate, true graduate, I can be treated about 40,000, 30,000 per institution. So unongochiona kuti nevamwe vakagraduate last year vasati vana mabasa, plus isusu bechi ratobvawo risina mabasa, what are the chances of me getting the job? So pamwe pacho unotozonoti relocating is actually better where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe, sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwekushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro wenyika idzi, uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naamai Dambudzo Wilma Swini vari kuScotland, avo vakavaka dura remabhuku reGogo Grace Mutemasango Memorial Library pachikoro reprimary school kuMondoro, Mashonaland West muna 2016. Takamboita hurukuro naamai Swini muna 2017 vachibva kuvhura dura ravo iri, asi nhasi tadzoka kwavari kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chichiri kushanda here. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handina hangu sangano randiroti ndinaro. Ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kuMondoro. Iriko library iri kushanda, iri kushandiswa pachikoro reprimary school ikoko kuMondoro kwaChiyero.
Izvii zvamuri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava kalibrary nekupfekedza mabhuku ekutanga?
Pane akatipawo makombiyuta, vanoticha kuchinoi, handikwachotaura sara vingisinandikanda taura navo, vari ku university kuchinoi vakatipa makombiuta anokwana kuita gumi akaiswa imomo mulibrary imomo tikazoisawo malaptop mairi tikazovapa kajinari takadiki kuti vapote vachishandisawo imomo
tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana maintaneti kana masaisai ekuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvemakombiuta vachipinda yatingati pachirungu online makaisawo here mukana iwoyo wemasaisai
masaisai hatisati taisa kuburikidza nenyaya yekudhura kunoita Wi-Fi internet access kunyika yedu yeZimbabwe nokuti data rachona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese hatisati stop pachina nechokuti tingakwanisa kuzviita izvozvo tachingoti vana zvari kukwanisa kuziva kuti kombiuta inoshanda zvakadai vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei kana pane tichanenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga asi pane tino kuti tinengaite intaneti yekunzi pane Wi-Fi nguva dzese aiwa handisandasvika pachinhanho ichocho
mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore mune kumwe here kwamavhurawo zvakare raibhurari
kwete handina ndekungoita zvepachikore ipapo pachirero ipapo handina kumwe kwandati ndaita asi tinopata tichipamhidzira mabhuku nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya ekuti vana vanonyorera nemapenzura pandinoendawo kuzimbabwe ndikawana mukana ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro nokuti munoziva akandibitira mabhuku anobvaruka saka tinenge tichingopora tichipamhidzira kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoenda tichidaro uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu
mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri
ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira muzvare Loveness Rutendo Saurombe Reed vakatibatsira kupa vanasikana vepachikori nguva yavakamboenda kuzimbabwe vakavapa zvekushandisa zvenguva yemadzimai vakatakura mabhokisi avo vakatiwo vakanosiyawo ikoko uyezve kune organization iri kunoko kuunited kingdom inonzi pact PACT inotungamirirwa namukoma Daud Chimonyo namukoma Thomas Mutangiri vakamboendawo kunobva kacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei vakasiyawo vabatsira nechipo chekubhadharira vana mari yechikoro vana vakati o vanenge gumi kana tisingakanganisi nekuvatengera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamondo vaikonye kuamerica ikoko saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe projekti iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa
vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita
vanogona kundibata pafacebook tinotori nepeji relibrary rakanzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library vanokwanisa kundibata ipapo
vanga vari hamai Dambudzo Wilma Sweni vari parunhare kuSt Andrews kuScotland neStudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri muwashington dc vateereri musakangano wachirongwa chelive talk diaspora forum na 8 p.m manheru ano apo nhasi tiri kutarisa zvaitika munyika zvinosanganisira kupambwa kwenhengo yetriplec vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziuri pamwe nekucherechedzwa kwezuva revechidiki vemuafrica reafrica youth day sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi nhengo yeboka revechidiki mubato retriplec vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutotywa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori Mutungamiri wenyika vayamasini Munangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga kande miiri ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 kuLwezi 2023 ngutaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje,
bathumba bethwele iAK umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho wethu, osetshenziswa ngama-CIO wethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Abantu abanengi bayakusola ukuthunja lokuchaywa kakubi kwelunga ledalela eParliamente elebandla ele Citizens Coalition for Change umnumzana Takudzwa Ngadziwore.
Abantu ngapha phansi sinabiza kamizi sifinyelele intuthuko ngoba ama-local government yokumele lethi intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyisekeli kuphela ngenkulumo kodwa sikhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lesihudo se-cholera le-typhoid. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa, lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel le-Hamas kuvunyelwa izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomthetho eZimbabwe bakhuthazwa ukuba bahlolisise udaba lokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwelunga ledalela eParliamente elebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Takudzwa Ngadziwore. Bajeziswe labo abatholakala beyibo abenze lesi sihluku. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ungadziwore ubikwa ethunjwe lapho elubhekise edale leParliamente wanelisa ukuzithatha ividiyo ngesikhathi labo bantu akade behlome ngezikhali zohlobo lwe-AK bemthatha. Abamthumbileyo laba babikwa beyemchiya endaweni yaseMazowe elamanxeba aveza ukuba uhlukunyezwe langokutshaywa walinyazwa kakubi. Okhokhela iqula lamalunga edale leParliamente awebandla le-CCC umnumzana Amos Shibaya utshele intatheli zindaba ukuthi ubadanisa ukuthunjwa kwamalunga abo okulokhu kuqhubekela phambili ngaphambilini langemuva kokhetho olwenziwe lonyaka.
A pattern of injections is also a big worry.
Sikhathazekile kakhulu bahlatshwa ijekiseni lababantu abathunjwayo bahlatshwa ijekiseni elomuthi ongaziwayo. Lokhu imizamo yokubaceda abalemibono eyehluke kweZANU-PF.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira uyakulandula ukuthi abebandla lakhe yibo abathumba abe-CCC.
There's been no proliferation of evidence. Let us develop our country. Let us move on. This election issue is behind us.
Akukho ukufakazi balokho. Kasiqhubeni imisebenzi yokuthuthukisa ilizwe lethu ngoba ukhetho solwedlula.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi laye usole okwenzakale kungaziwore.
Sithabe umthetho abambe umthetho ngendlela abamele babambe ngawo. Abantu abenzile lokhu kumele babanjwe bahanjiswe entolongweni. Ilizwe leli wonke umuntu kumele afile ukuthi uvikelekile ngomthetho welizwe, hayi ukuthi kulabantu abavikelwa ngomthetho kunabayo labanye abangavikelwa ngomthetho.
Embikweni wabo phezu kwalolu daba abe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi kumele uhulumende abone ukuthi iyalondolozwa impilo yezizalwane zinkulungwane zakhe zonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lezombusazwe. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union, umnumzana Themba kuye moyo, uthi kuyinto eyangisayo lokho okwenzakala kulabo abakumabandla aphikisayo ikakhulu ele TCC.
Masiloke sibona abanye bedojwa ngamunye ngamunye. Sokusibisele emuva, sisikhumbula igugu rawundi lapho abantu ababedojwa ngamunye ngamunye becatsha.
Umoyo uthi kumele kwenziwe uphenyo, batholakale laba abenza lesi sihluku njalo bajeziswe.
Labantu abathumbayo laba bathumba bethwele i-AK, umbhobho osetshenziswa ngabantu abasebenzela uhulumende, osetshenziswa ngamabutho wethu, osetshenziswa ngama-CIO wethu. Khonoku kukodwa kusitshengisa ukuthi kulokubola okukhona kuhulumende.
Isakhamuzi saseHarare umnumzana Victor Dube uthi kuyethusa okwehlele uNkadziwore.
Angikuboni kuyinto eqondileyo njengoba kathe siyakubona sokusiba le-Visadak siding with them, so which means sibe lamandla for hunting down abantu bonke abangabafuniyo.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute uthi kuyadanisa okwenzakala elizweni.
I-opposition kuze bengene eparliament bafakelwe ukuthi be-represent abantu, bebone ukuthi abantu bakhulumane eparliament lawo bekhulume. Njalo iZimbabwe ihlala sikhuluma ukuthi ayiso democracy kodwa kuthiwa yi-securocracy, securocratic state. Indlela e-operator ngayo ihlukene lamazwe wonke lamanye.
Isikhulumeli samapolisa eZimbabwe Republic Police u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelela umsakazo ukuba ubengakawutholi umbiko phezu kokuthunjwa kukaThakuzwa Nkadziwore. Wathembisa ukuba bazoluphenya lolu daba lapho seluthe lwamangalwa emapoliseni. Iphephandaba lebulenjini eleZim Live lithi amadoda aphuma kuvidiyo ethethwe nguNkadziwore ngabacuphi uNicholas Kajese lo-Abraham Pasi. I-Studio 7 kayenelisanga ukuzwa icele lamadoda lawa lapho sisiya emoyeni. Lokhu ayisikho kwakuqala ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe ngezombusazwe ngenyanga edluleyo. Elinye ilunga le-TCC owake waba ngummeli wemavukuthafara edale lephalamende umnumzana James Chidakwa laye uthunjiwe watholakala elamanxeba okutshaywa, walinyazwa kakubi endaweni eye-Acturas. Amanye njalo amalunga awe-TCC onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri neTsai Marova bathunjwa bahlukuluzwa ngomnyaka ka-2020. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amakhansili elizweni lonke jikelele ukuthi asebenze gadalala ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lesihudo se-cholera le-typhoid. Njalo uxwayise amakhansila ukuthi achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Umnankagwa wethule amazwi la emhlanganweni wabomansipala oqhutshelwe eHarare ongenwe ngamakhansila elizwe lonke, lapho asungule khona umhlahlandlela omele ulandelwe ngamakhansila obizwa ukuthi Call to Action, No Compromise on Service Delivery. Amazwi kamnankagwa aza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane wekholera, wona osubulele abantu abalikhulu elilamachumi amabili lanhlanu 125. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala singathi ukuthi i-local government, i-central government kumele zihlale zithintana ngoba enye yi-lower tier, enye yi-upper tier. So kono kana ukuhlangana kwakhona kutshengisela ukuthi kuveze ukusebenzelana okumele kube khona. Sizwe sisitsho ukuthi-ke ngabe kuye bahlangana benjalo kumele baphumele izinqumo ezizakwenza ukuthi abantu ngapha phansi thina siyizakhamizi sifinyelelwe intuthuko, ngoba i-local government yiyo kumele ilethe intuthuko kakhulu ezigabeni. I-central government iyisekela, ayiyiseleli kuphela ngenkulumo kodwa sikhanya ukuthi i-central government isekela ama-local government langama-resources okunjengemali lokunye okungenza ukuthi ama-local government asebenze.
Udaba lwekholera umnankagwa akhuluma ngalo, siyazi ukuthi umkhuhlane lo usubhahile kulezi nsuku. KoBulawayo khona kunjani?
Kuke waba khona ikakhulu esigabeni sephumula, lapho kuke waba khona lesikhathi sibile abantu abaningi ade befike ezibhedlela batshele ukuthi hhayi kungaba kungumkhuhlane wekholera, umkhuhlane wesihudo. Basebegijima masinyane kabebulawa city council bazama ukuthi kwabe ngabe
banika abantu okugezisa izandla, banika abantu amaphilisi ukuthi bafake nqa ke abanantamani, lamabhakede ukuthi bafake kiwamani. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi konke khonokho kuveza ukuthi mhlawumbe okubangelwa umkhuhlane lowo ikumemetheka kwengcekeza. Ingcekeza leyo kungabe kuyukuthi mhlawumbe ingcekeza yezambuzi yamise yasichithisaka, kumbe lokugcwala nje kwezinto ezithengiswayo emadolobheni, njengoba siyakwazi ukuthi kumemethekiswa ukuthi umuntu abambe ingcekeza, kungabe kuyukuthi udle mhlawumbe isithelo ongasigelisanga lokunye. Kodwa-ke imbangela enkulu kakhulu yikuthi izinto lezi abantu abazidlaye kakhulu ezibalisa ama-ephu lokunye nje bayafuna ukuthi umuntu ahlala kugezisekeka ongageziswanga. Senziwa kuyini khonokho? Senziwa ukuthi mhlawumbe amanzi, indlela abantu abawathola ngayo amanzi asilela, amanzi amlandi kabani, amanzi-ke kuthi idolobho libe lamanzi amaningi, kumele ukuthi ama-sources lapho amanzi atholakala khona ethi amadamu, la madamu abe maningi, ngubani okumele akhe amadamu abe maningi ezigabeni ngohulumende. So ama-local authorities umlando wayo ukuthi wona njani abone ukuthi amanzi afinyelele ebantwini, kuphele singathi khonakhona i-piping of amanzi sebewaletha i-pumping ibe ebantwini. Kodwa umlando omkhulu kakhulu kuhulumende singathi i-central government ukuthi kumele sibone ukuthi izindawo zethu zonke ezimbabwe ziyathola amanzi ngokuthi kwakhiwa amadamu ayenele ukuthi abantu abasemadorobheni emaphandleni bathole lawo manzi.
Uthe njalo uMnangagwa amakhansila kumele achiyane le misebenzi yenkohlakalo. Kubaluleke kanganani lokho?
Inkohlakalo iqakathekile kakhulu ngoba ikekunandela ukuthi ama-councillors amaningi angenawo ngabantu abancane esikhathini esiningi. So umuntu omncane esikhathini esiningi uyabe engelalutho olubambekayo, ngakho kuyabe kusenxa engena ekhansilini la ekhangela ukuthi uzathola okuthize, abe sefithi ukuthi mhlawumbe bakhona abahlakaniphileyo kulaba abazamdonsela ukuthi agcine laye engene emacaleni enkohlakalo lokukhwabanisa. So kade sokusenzakala esikhathini esiningi ukuthi abantu abaningi bebezimisele ukuthi baye ekhampasele ukuthi bangene emakhansilini bengahlosanga ukuthi bazothuthukisa izigaba ngama-local authorities, kodwa behlose ukuthi bathole lokho okutholakalayo ma umuntu esethiwe aba yingxenye yekhansili, futhi ukuthi abantu benikana izitendi, sebenikana amatenda lokunye okuyingxenye yenkohlakalo yokukhwabanisa. Ngakho-ke nayo baqonqosele ngalokho sikuqondile, kwenzeka ukuthi lanxa abantu bengena bekwazi ukuthi bazoseva abantu, hathi ukuthi bazoziseva bona, ngoba thina sikhangela ukuthi sithole intuthuko ezigabeni eletha yiwo ama-councillors nama-policies e-oversight olabayidlalayo, kuba ngangenele kuphela ukuthi sebesiyacupha okumele kube yikho okubhenefithi izakhamizi.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation uHenrietta Rushwaya ufunyanwe yinkantolo namuhle lecala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesisindo samakilogram ayisithupha elalibiza imali yakwelemelika engange-$333,000. URushwaya ubotshwe ngomnyaka ka-2020 eseRobert Gabriel Mugabe International Airport emelele ukugada indizamtshina esiya eDubai. Ugatsha lubona ngokutshutshiswa kwamacala olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe lwethule umbiko lusazisa uZulu ukuthi uRushwaya uhle wavalelwa esitokisini njalo uzaphenduka emthethwandaba mhla ka-10 kulinyanga ukuze phiwa isigwebo sakhe. Umngcele weGaza le-Egypt uvulwe okwakuqala namuhla eRafa, lokhu yaqhamukayo impi phakathi kwe-Israel leHamas. Kuvunyelwa izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi ziphume esihlengeni seGaza lesi. Abantu abanamapasipoti akwamanye amazwe kanye lamaPalestina alimeleyo yibo abavunyelwa ukungena e-Egypt. Ukuvulwa komngcele lo kuza kulandela isivumelwano esibe khona phakathi kwe-Israel, iHamas le-Egypt. Kusenja lomphathintambo ohlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken ukhangelele ukubuyela e-Israel ngolwesihlanu. Ekuhlaziyeni lolu daba e-Studio 7 ixoxele ngcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ngamanzi e-Intuba Community Projects, umnumzana Raphael Mthombeni.
Development ehle sibili kakhulu leyo ukuthi kwenzakale lokhu, ngoba sekuthethe amaviki sokuphose kuyinyanga abantu belokhebe uthelelwe laphana ngoba igaza ngayo yayinkulu kakhulu. Manje nxa belokhebe fanelwe laphana kuzima sibili kakhulu.
Ukuvula kwebhoda leyi sizwa kuthiwa kwenzakale ngemva kokuba kwenelisa ukuthi kube le nkulumo phakathi kwe-Egypt, iHamas kanye le-Israel, kuyikukhulumisana obekukhokhelwa yiQatar leMelika. Ubonani lokhu kungaba kuyindlela engaphathisa ukuthi kube lokukhulumisana okungamisa impi?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba ngokukhulumisana kokumisa impi. IQatar ibivele ngathi iyakhuluma khonapho, iyangenela ikakhulu iphathelane lalabo abathunjwayo. So angibona ngathi kusaphathelane nje le-humanitarian side ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi, lamagetsi lokukhululwa labo abathunjwayo. Ukuthi nxa bekukhulumile ba angiboni ukuthi yikho kungamisa impi. Impi imele ukuthi kukhulume le-USA. USA yiyo engenza ukuthi impi ye-Israel ime. Yiyo ilizwe okungakhulunywa lalo. Nxa lona lingavele livume ukuthi impi le kayimiswe, izakuma laba bathathu hhayi kambuka.
Kungenza ukuthi bevume ukuthi impi leyi imiswe
okuvele khathesi kukhona yikufa kwabantu, ukuyidliswa kwezinto, ukufa kwabantu ikakhulu labo abaphathelana ngale Hamas, abantu bazana ngoba kakhathakalezi sekuphose kwedlula i-2000 ku-3000 abantwana kuphela. So khonokho yikho kuzakwenza ukuthi impilo ihluphe.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi yezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu e-Intuba Community Projects, ekhuluma le-Studio 7 ekhona lapha eMelika. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, amahlanu amiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Western Commonwealth Magistrate Court koBulawayo namhlanje, ebhekane lecala lokudabula amaphepha omkhankaso akankosikazi Soneni Moyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abe-CCC ngokwenza lokhu kubikwa bephula usahluko 153-1 wesahluko 2.13 womthetho wezokhetho i-Electoral Act. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchaze ngempumela yecala leli.
Into ekhona ukuthi namuhla kuphela bekupostponwa imeta bekufanele sinikwe trial date. So imeta le isihanjiswe e-Trade Gold Building Magistrate Court mhla ka 16 November 2023. So icala la ngkhona lizoze lithonisiswe lapha. Ngibona ngani reason ukuthi umagistrate odila le case le nguye futhi odila lenye case criminal insult. So ngibona ngani abafuna ukuthi ayenze futhi imeta ukuthi lama same accused persons ibe lama witness futhi afana lawo.
Idale beliphe ophenya icala Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi u-Ostalos Ziba wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Urunganga uchasisa kabanzi ngalokhu.
Ufakazi lwana wabuya sanikwa sonke ama-parties wonke, ama-accused persons banikwa, ama-witness abalawo. So angizozi ngikhulume ama-contents information leyana izafakwa phambi kwenkundla.
Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho oludlule lwalonyaka esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Idale likamantshi litshelwe ukuba mhlaka 16 Ngcwabakazi Gift Ostalos Ziba, u-Elderman Ernest Rafamoyo, uTendai Masocha, uKansela kaWard 20 uSimbarashe Dube, loLovewell Mwinde, uKansela kwaWard 13, babikwa badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Moyo, okulicala lakuqala eselisiyathonisiswa e-Trade Gold Magistrate Court 1 mhlaka 16 Lwezi. kuthi elesibili elokuthethisa unkosikazi Moyo liyaqhubeka lithonisiswa ngumanje uProgress Murandu eWestern Commonwealth Court njalo liyangena mhla ka 17 Lwezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi lanxa umumo wezenotho ungamanga kuhle eZimbabwe, abasakhulaya kumelanga bagijimele ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba lokho ayisikho okuzaqeda inhlupho zabo. Kodwa abatsha bona bathi inkulumo ezinje ziveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalandaba lezikhalazo zabo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni wokunanza ilanga labasakhulayo ezwekazi le-Africa, ele-Africa Youth Day, umphathintambo obona ngendaba zabatsha, uMnumzana Thino Machakaire, uthe ziningi inhlelo ezenziwa nguhulumende weZimbabwe njengenjongo yokuthukisa ontanga. Uthe inhlelo lezi zigoqela ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokubaboleka imali yokuzithuthukisa phansi kwebhanga le-Empower Bank. Ngokunjalo uthe akula sidingo sokuthi beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Zimbabwe is your home. Let's build our Zimbabwe together.
Kuyadanisa ukuba kwazi ukuthi iningi labasakhulayo abaphili impilo abayifunayo ngenxa yomumo wezinto emzweni. Kodwa ukuya emazweni akusoke kwenze ukuthi ziphele inhlupho zabo ngoba khona ngale kulenkinga eziningi abangazaziyo abazahlangana nazo. Nami ngake ngaya khona kodwa ngaphenduka. Asakheli ilizwe lethu silapha kwelakithi.
Kodwa osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi akavumelani lo Machakaire.
Mina ngingakubeka ngithi personally ngesilungu ngingakhetha ukusuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngokubana khathesi eZimbabwe sisebenzele singathi thina i-hand to mouth, ongaziyo nto enhle. Sifundile kodwa ekufundeni kwethu asitholi imisebenzi okumele siyenze njalo isiphilise ngokufaneleyo kumele ukuthi umuntu aphile ngakho. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Umbono kaMqoqi usekelwa ngumpumelelo omtshane. Isifundisa sekholijini le-Midland State University, yena othi angathola ithuba lokuphuma eZimbabwe, uyahamba kungela kuthandabuza.
Abadala bathi oluzulayo oludubayo. Ngokunjalo ngibesengihlale ngahlulisisa ngakhangelisisa ukuthi iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba lotshintsho na kumbe ukuba ngcono kwesimo. Ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma ngitshiye ilizwe lakithi.
Wodwa osakhulayo ohlala eHarare, unkosikazi Tsitsi Mashabave, uthi yena akaziboni ephuma kuleli noma impilo ingaze ibe lukhuni njani.
I see a lot of opportunities lapha eZimbabwe. Yes, it's hard, but there are a lot of opportunities and there is a lot of freedom as a citizen. Ngale phandle most of ama relatives engilawo they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So hayi mina ngibona hani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe than for me ukuthi ngiphume phandle kwelizwe.
Ingcwethi yecubungula ezonotho njalo ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana F. Ncube, uthi ngobunzima obukhona eleZimbabwe lizaqhubeka lilahlekelwa ngabatsha asebebaleka ngobuningi besiya kwamanye amazwe.
Ikusasa yelizwe lelizwe iyeyamehu kwabasakhulayo. Nxa bephuma elizweni ngenxa yokuthi kakusaphileki kulwa kusela misebenzi kumbe ezepolitiki kazibamukeli ngendlela efaneleyo amalungelo abo kahlonitshwa. Kusitsho ukuthi kabasakwazi ukwakha elizweni. Kutsho khona ukuthi ilizwe liyabe liyadilika liyaphela. Ngokuba ilizwe lithuthuka nxa abatsha bekhona belisebenzela.
Abasakhulayo baphuma buthumuthumu eZimbabwe besiyadinga impilo engcono emazweni afana lelemelika, Bilithani, Australia, South Africa, Botswana lamanye. Kodwa uMachakaire uthi abasakhulayo banamuhla abasebenzisi amathuba amaningi alungiselwe bona zingatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ilanga le-Africa Youth Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ukuthi kunanzwe lokuqakathekiswa kwabasakhulayo kuntuthuko yalamazwe Njalo umkhosi omkhulu wokunanza leli langa eZimbabwe uzakwenziwa mhla ka 22 walinyanga kaLwezi. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngimuTobias Mutsingwa.
Umbukiso wezomsebenzi wokwemba weMine Entra 2023 uqale kobulawayo namhlanje. AbeZimbabwe International Trade Fair abayibo abaqoqela umbukiso bathi uzadonsa amalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu usethulelwa ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Umhlangano uhamba kuhle kakhulu. Sikhangela ukuthi namhla lilanga lokuqala umbukiso uhamba kuhle, ababukisi basemastendi nabo bayabukisa njalo balama-visitors. Njalo umhlangano ethembile kade sivele siyikhangele oweZimbabwe School of Mines okhangele i-lithium and batteries, lowe Chamber of Mines okhangele supply and producers forum.
UNdebele uqhubeke ethi umongameli Emerson Qambutso Mnangagwa nguye ozavula lumbukiso okusemthethweni kusasa ekuseni.
Ngolwesine sizabe size sile Mine Entra conference and official opening ceremony ezabe ithunganyelwa ngumongameli welizwe uDokotela E.D. Mnangagwa ozabe ezayivula ngokusemthethweni.
Ongene embukisweni lo lamhlanje umqondisi wenkampani yezimota Nissan Clover Leaf umnumzana Derek Mazito uchasisa abakubukisayo lonyaka.
Sise Mine Entra 2023. Singabe Clover Leaf Motors. Sile Slama Navara, Navara double cab lama single cab. Le Nissan Terra le Nissan Magnite. Lapha eMine Entra sizotshengisa abantu be-mining imoto ezikwanisa ukuthi zibancede ukwenza umsebenzi.
Unkosikazi Novio Mathonsi, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority, uthi bayabukisa ukuze abembi bazi indawo zokuyahlaba ikhefu kanye lokuzilibazisa elizweni.
Sibuye ukuzobukisa eMine Entra sinanzelela ukuthi laba abemba emgodini yibo abantu abalemali. Sifuna ukuthi nxa sebesebenza enzima emgodini yabo lapha babekwazi ukuthi imali yabo iye baphumza, bahambe bayephumula, baphumula ngapha our tourist attraction. Njengoba ubona nje estendini lapha silitshengiselele omatopo o-Diana Schools okami ruins ngezange ngisiqede zona.
Umbukiso oweMine Entra umanyanisa abakulumsebenzi lamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umbukiso walonyaka wezokwemba oweMine Entra kobulawayo oqale kuhle lamhlanje mhlaka 1 Lwezi usiyaphela mhlaka 3. Amankampani ayedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 ayabukisa lonyaka eMine Entra. Abakulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela iBotswana, iTanzania, iDRC, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi Accelerating Economic Transformative Through Mineral Beneficiation. Ingcwethi zenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Soda Jemu namhlanje ungene imihlangano obekuhlaziywa ngezokwenjiwa kwelitshe elisetshenziswa ukulungiswa kwamabhatri owe-lithium lowe-mining industry supplies. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulive Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isihluku esehlele ilunga ledalela eParliamente umnumzana Thakutswa Ngadziwore oso esokuthunjwa lokuchaya kakubi ngabanakelelwa ukuba ngama CIO. Silu ugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.